vachitapi vati vachapa mutongo uyu panguva shoma inotevera kunyange hazvo vasina kuzivisa musi mushure mekunge gweta retriple C vaobeishava nevanga vachitungamirira magweta vachavangu valouis uriri vapa zvichemo zvavo kudare panyaya iyi vashava vabvuma kuti zvido zvaitika mudare
tenga mudare tichisvuti isusu mutongi tibatsireiwo taita nhau yemurume anonzi chavangu angoere kana anyuka sehoa tisingazivi kwaanobva nako uye kwaari kuenda asi hunhu hwake ndehwekuti ari kufamba achirikola mamembers etriple c kubva kuparliament kubva kucouncil zvinova zviri kunze kwemutemo saka tatidare tibatsireiwo musi kunge maoko emurume uyu aregedze kuramba achiita recall mamembers etriple c saka dare ranzwa chichemo chedu rikanzwawo zvataurwawo nemagweta avachavangu ratayo ndinodawo mukana wekumboverenga zvamataura nekumboitawo research yangu ndozokupai mutongo wangu saka mutongo unonzi waitwa reset tichazounzwa kana waredi
mudare vashava vati gwaro rebumbiro remutemo rakaunzwa kudare richinzi nderetriple c riri kubudisa pachena kuti pane dzimwe nzvimbo mugwaro iri bato retriple c mari iri kunzi navachavangu ndiko kwavakafanobata chigaro chemunyori mukuru riri kunzi movement for democratic change vashava vaudza dare kuti hazvigoni kuti mapato maviri aya anoti retriple c neremdc abatanidzwe vachiti mapato maviri akatosiyana uye akakwikwidza musarudzo dzenyamavhuvhu zvakasiyana vashava vaudza vatori venhau kuti kutriple c vachavangu havazivikanwe asi rimwe remagweta avachavangu vanovani stole vati hapana musiyano pamdc alliance netriple c
hapana musiyano between the two. This one moved from what it is. Yakabva kwayanga iri ichiuya kwairi. So you cannot differentiate the two. It's just rebranding. Wachinja hembe. Hauchinji kuti ndiwe zvauri. Samunhu akatarinzwa. Even here Chamisa haana kutarudzwa. Maybe mistake yakaitika ndeyokuti is now bigger than the party because munhu wese akutoti haachatauri slogan yepati akutoti ngaapinde mukomana
vastole vati vamirira pachataurwa mutongo navachitapi magweta anga akamirira gurukota rezvekutongwa kwematinhu vawinston chitando pamwe nevatungamiriri vematare esenate nenational assembly audza dare kuti achangotevererera nyaya iyi uye achagutsikana nezvinenge zvapiwa nedare vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare renational assembly senate nemakanzuru muna gumi guru nhengo makumi mana nembiri dzemata renational assembly nesenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino uye makanzura makumi masere nematanhatu munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino asi dare rehigh court kubva chipiri chapfuura rakambomisa kwenguva shoma vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.